Mutongi wedare amai mari wanazvokofa vanyima vaviri ava mukana wekuti vatongwe vachibva kumba nekuda kwezvikonzero zvinetsama zvinosanganisira kuti vanogona kutiza munyika nyaya yavo isati yatongwa. Rimwe remagweta avo vaAshley Mukia vanoti dare ratiwo nyaya yavari kupomerwa ihuru.
Zvikonzero zvapuwa nedare ndezvekuti varume ava vakasangana nemhosva yakaipisisa zvimwe ndezvekuti vakapuwa tinoti bail pachirungu. Vanhu vemunyika vangazoita mhirizhonga.
Mutongi atiwo vaviri ava vainge vasiri munyika apo vaitsvagwa neveZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vakamboita musangano nevatori venhau zvekuti kana vakaburiswa muusungwa vanogona kuita misangano yakadai nekukonzera kusagadzikana munyika. Asi vamugiya vati havabvumirani nemutongo wedare uye vachaupikisa kudare pamusoro reHigh Court.
Tino respecta yedu, tinozvikudza zvaitwa nedare nekuti idare, asi hatibvumirani nazvo kuti tingati varume ava vakapuwa bail vanotiza. Saka naizvozvo tichangokwidzawo tichiinda kune mamwe makoti makuru kudarika dare rineri.
Vachadzoka zvakare kudare iri musi wa7 Nyamabvuvhu apo nyaya yavo ichatanga kutongwa. Vachimombe navamupofu vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutenga mbudzi shoma ndokutyorera muhomwe mari yakawanda yavakapiwa nehurumende. Vaviri ava vanonzi nevachuchusi vakati vainge vaine mbudzi zviuru 32 nemazana mashanu 32,500 asi ivo vainge vaine zviuru 3 nemazana manomwe negumi nenhatu chete 3,713. Munemo nyaya dare repamusoro reHigh Court razivisa kuti richatura mutongo waro musi wechina svondo rino usati wadarika pachikumbiro chava Jameson Timba nevamwe vavo 16 vebato reTCCC chekuti vatongwe vachibva kumba mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Dare ramagistrate rakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso richiti kana vakaburitswa vaizokonzeresa kusagadzikana munyika. Mutongi Justice Munamato Mutevedzi mushure mekunzwa kubva kuna vatimba nevamwe vavo nevachuchusi vehurumende vari kupikisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba vati vanoda nguva. Rimwe remagweta avo vaAgents Gumbo vanotsanangura zvataurwa nedare.
Dare razopa muono wekuti rinoda rimwe zuva kuti dare rigadzire mutongo waro. Saka tinotarisira kuti musi wechina sekutaura kwakaita nedare kuti panosvika musi wechina pachange pava nemhinduro kuchikumbiro chatange taisa kudare. Saka musi weThursday latest ndo patotarisira kuti tichapiwa zvakazara nedare maererano nechikumbiro chedu.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vatimba nevamwe vavo vachapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatimba vakasungwa kumba kwavo nevamwe vavo kuAvondale musi wa16 Chikumi apo vaipemberera zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vakapomerwa mhosva yekuita musangano zvisina mvumo pamwe nekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vari kuramba mhosva iyi. Mune imwewo nyaya yekumatare vatongi vedare repamusoro Justice Benjamin Chikore naJustice Peace Raikwenda vazivisa kuti nyaya yavaJob Scholar iyo vari kupikisa mutongo wavakapiwa nedare repasi wekunyora manyepo nekukonzeresa mhirizhonga zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yeTCCC More Blessing Alec Chitungwiza muna 2022 ichatanga kunzikwa nemusi wemuvhuro. VaScholar vakabatwa nemhosva vakatongerwa kugara mujeri kwemakore maviri kana kuti vabhadhare faindi yemadhora $500 ekuAmerica. Vakabhadhara faindi asi vari kupikisa mutongo uyu pamwe nechirango chavakapiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.